Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 7 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo nhanhatu dzebato reCCC dzinokuwadzwa apo vanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU PF vaedza kukanganisa musangano webato iri kwaGutu. Mapurisa anorambidza musangano weCCC kuitwa kubhindura nemusi wesvondo. Asi mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vanoti bato reCCC rinofanira kutevedzera mutemo nekunatsurudza ukama hwaro nemapurisa. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa votarisirwa kuita musangano wavo mukuru kuKaroi mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo nhanhatu dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinonzi dzakuwadzwa pamhirizhonga inonzi yakonzerwa nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU PF vanga vachiedza kuvhiringidza musangano waitwa nebato rinopikisa iri panzvimbo yemabhizimusi yemaungwa kwaGutu mudunhu remasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wazomiswa nemapurisa uchiri pakati achiudza mutungamiri webato rinopikisa iri vaneusa unchamisa kuti nguva yavo yekuti vachivhara musangano wavo yanga yakwana. Vachamisa avo vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vachema-chema nezviitiko izvi vachiti kuita musangano yavo yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu kwava kunetsa zvikuru. Vachamisa vapomera bato iri kutonga reZANU PF pamwe nemapurisa mhosva yekuvakanganisa kuita musangano yavo vachiti vari kuteverwa kwese kwavanoinda izvo zviri kuvhiringa urongwa hwavo.
Isu hatizitombopedza nguva kwese kwandainda vari kuvharidzira musangano kuchiredzi vakavharidzira musangano. Vazaka ndakuda kutanga kuti hazvikanzi zvatopera tikati ko munoti yapera ndisandapinde ngati mukomana ngapinde mani okutara mukomana okutara mukomana zvinoratidza kuti pane kutya nemutyudzi.
Vati bato ravo richaramba richiita misangano iyi kunyange vari kuvhiringwa uye vanotarisira kukunda musarudzo zvine mutsindo nekuti vanhu vave kuda shanduko uye upenyu hwakanaka. Vati chero bato ravo rikashungurudzwa vachapinda panyanga vodzora nyika pakanaka payaiva uye kuti veruzhinji vagute ukuwo upfumi hwenyika hwanaka.
Toda kudzorera nyika kuFeed Africa zvataita. Toda kudzorera nyika kuFeed the World zvataita. Munoziya here kuti munomutirana makademia nasa tinoita ana kofi ana tanganda munomutirogona kubudisa chibage chine mhando tinogona kubudisa masunflower tine zvakawanda zvatinorima tine maminerals ike zvino mukatarisa goda tinayo asi hapana kana une ngoda hapana kana une mhete yengoda tine goridhe but mukatarisa hapana unoraiza kuti homwe mune chi tazvakunhuwa nhamo.
Mutungamiri webato reZANU PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vanogara vachivimbisa nyika kuti havadi mhirizhonga pasarudzo dzegore rino asi veCCC vanoti muromo hauzariri nerwizi sezvo vatsigiri vavo vari kurakashwa. Mumwe wevatsigiri veCCC vati varohwa zvakaipisisa nevavanoti vatsigiri veZANU PF vange vakakomba zvitoro zvepamaunga vachirambidza vanhu kuenda pamusangano uyu ndimuzvare Shumirai Tagu.
Ndabva kumba ndichiuya kuno kumagirosa ndichisvika ndabva ndabvharirwa nzira nana Nomen vachida kundirova vachindita ndima kaputsa mashopu pano nezuro. Saka vabva vandikurura hembe vakanditorera tisheti yandandakapfeka vakaikanda pasi ndikazongoinonga handikaenda.
Asi mutauriri weZANU-PF mumasvingo vapepuka chiwewe varamba zvipomerwa izvi vachiti bato ravo riri kungozorwa mafuta enguru yavasina kudya.
Saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo. Tisa hatishungurudzi vanhu, president wedu anotaura zvipa zvakajeka kuti hatina nguva yekuita mhirizhonga nokuti chinhu chiri mumaoko edu ndicharamba chiri mumaoko edu.
Vachiwewe vanoti havana nguva yemhirizhonga sezvo vakakunda kare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa haasi kunyima vanopikisa hurumende mvumo yekuita musangano yavo yezvematongerwo enyika, vachiti mvumo iyi inopiwa nevakuru vemapurisa mumatunhu kana kuti officer commanding district, uye kana mvumo iyi isina kupiwa vanenge vachironga misangano iyi vanofanira kunotaurana nemukuru wemapurisa, uye kana izvi zvaramba vanokwanisa kuenda kumatare edzimhosva. Vati CC ine nzvimbo dzakawanda dzairi kupiwa mvumo yekuita misangano yayo. Asi CC inoti nhasi vachamisa varambidzwa nemapurisa kuita mumwe musangano wavo kwachivi, uye nezuro vakamiswa kutaura musangano wavo uchiri pakati kuzaka. Bato iri rinoti nemusi wechitatu rakarambidzwa kuita musangano waro panhandare yeTsovani mudhorobha reChiredzi. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, mapurisa eZimbabwe Republic Police nhasi arambidza bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change kuita musangano waro wekuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro kubhindura kumashonaland central nemusi wesvondo, achiti nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano uyu haina zvimbuzi nemigwagwa, uye anotyira kuti panogona kupararira zvirwere kana musangano uyu ukaenderera mberi. Asi bato reTCC rinoti richaenderera mberi nemusangano uyu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavo kuTCC, mapurisa ekubhindura ati nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano uyu yeBrockdale Fugari Open Space haina zvivakwa kana migwagwa, uye kana pakaita mhirizhonga mapurisa nevamwe vanopa rubatsiro vanogona kunetseka kusvika panzvimbo iyi. Inokodzera roudza mapurisa paine nguva kuitira kuti agadzirire kuchengetedza runyararo nevanhu vachapinda panzvimbo iyi. Asi mushandi mukuru mubato iri kumashonaland central, uye varivo vange vachironga musangano uyu, amai Susan Mawire, vaudza Studio 7 kuti kwemasvondo maviri apfuura vange vari kushaya nzvimbo dzekuitira musangano wavo, vachingoudzwa kuti pane vamwe vachange vachishandisa nzvimbo idzi.
Asi chinhu chaiitika ndechekuti taatiri kusangana nezvibinga izvi zvokuti waingoti uchiti kurasvika panzvimbo wotaurwa zvimwe.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri weTCC vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti bato ravo richaenderera mberi neurongwa hwaro sekurongwa kwavo, vachiti vachaenda nezvimbuzi zvekutakura kana kuti mobile toilets.
Isu tukuendera mberi nekugadzirira musangano wedu, tazvinza kuti mapurisa ane mareservations. Taudza maorganizers edu kuti vaende ikoko vava explainere kuti nyaya dzekutaura zvemapollution facilities anogadzirwa ka, nekuti ndosaka kwaane mamobile toilets. Angagwa munoziva vanenge vari kumamisha, hakuna mugwagwa, nekuti nyika yese hakuna mugwagwa, zvigamba zvegazvi.
Vatiwo zviri pachena kuti mapurisa ave kushandiswa nebato riri kutonga reZANU-PF kuita zvematongerwo enyika.
Tinoita kuti maprogramu edu afambe. Mapurisa asi mumajibha eZANU-PF, mapurisa ndeenyika, they are fidelity must be to the constitution, not kumapolitical elite enyika.
Asi mutauri weZANU-PF Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti bato reTCC rinofanira kutevedza mutemo nekunatsurudza ukama hwaro nemapurisa.
Isa hatinei neukama hwemapurisa neTCC. Mapurisa ebandiko rehurumende, isu tiri boka remuzvematongerwa rakazvimirira pacharo private right. Saka kana vaine zvavari kushushikana maererano nemabandiko ehurumende, ngavaende vanonatsiridzana ikoko.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mvumo yekuita musangano yezvematongerwo enyika kana kuti marali inopiwa nevakuru vemapurisa mudunhu iroro kana kuti officer commanding district, uye kana mvumo isina kupiwa vanenge vachironga musangano vanofanira kunotaurirana nemukuru wemapurisa.
Pane idzo dzavanenge vachiita hadzina kupiwa mvumo kana kuti hadzina kusangishenwa nepolisi, ndosaka ndokuti ini ngavaende vanonyatsogara pasi nemaregulating authority kuitira kuti vanzwisisane kuti chikonzero ndechei, ivovo navanogona nevari kukanganisa.
Svondo rino chete, mapurisa akarambidza TCC kuita misangano kuChiredzi nezaka, uye kwayakabvumidzwa misangano yaimiswa isati yapera. Kumasvingo, mapurisa abvuma kuti bato rinopikisa iri riite musangano waro panzvimbo iri pedyo nenyajena primary school, asi achiti nengo ze triple C hadzifaniri kuita maslogan kuita toi toi kumanikidza vanhu kuenda kumusangano uyu kana kutakura vanhu kuvaendesa kumusangano. Izvi zvinoitika apo bato rezanu PF riri kubvumidzwa kutakura vanhu kuenda kumisangano. Mangwana bato iri riri kushandisa mabhazi mazana mashanu kutakura vanhu kuenda kumusangano mukuru uchaitwa nemutungamiri webato iri, zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kumagunje kudunhu reMashonaland West. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvirikitika zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa zvakajeka.
Zvinoratidza kuti sarudzo haisi kuitwa pautongo hwejekerera, hapasi kuitwa sarudzo pakasununguka.
Izvi zvatsinirwa nemukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya, avo vati zviri pachena kuti bato rezanu PF riri kuvhunduka rutsigiro runava Nelson Chamisa nebato ravo reTriple C.
Saka zvese zvikitirwa vachamisa izvi vanoziva kuti pajekerere pachena nokumira kwakaita upfumi hwenyika nenyaya yeumbavha inoitwa nevanhu vahurumende, zvinhu zvana gold mafia nestate yeekonomi, kudonha kwaita zvipatara, kudonha kwaita education, kudonha kwesimba mari kwayaita zanu pachena pajekerere, haikwanisi kudya vachamisa.
Mune imwe nyaya yanga iri kumatare, mutongi wedare reelectoral court Justice David Mangota nhasi vaisa mutongo wavo parutivi pachikumbiro chenhengo yezanu PF vaLovedale Mangwana chekuti vaimbove nhengo yezanu PF vaSevia Kasukuwere varambidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika nekuda kwechikonzero chekuti vange vasiri kugara munyika kwemwedzi gumi nemisere yadarika. Rimwe remagweta vakasukuwere vaHarrison Ngomo vaudza Studio 7 kuti kunze kwenyaya iyi pane mumwe womunhu anonzi vaGeorge Masters akaenda kudare High Court nechikumbiro chimwe chete uye nyaya iyi haisati yanzikwa nedare. Vakasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira vari kuSouth Africa pari zvino, uko vakatizira mushure mekubviswa kwehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neMauto muna 2017. Asi vakambodzoka munyika painzi kwanyaya dzavaipomerwa kumatare edzimosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mashoko atiri kutambira anoti bato reTriple C raenda kudare reHigh Court richipikisa danho remapurisa ekubhindura iri rekurambidza kuitwa kwemusangano nemusi wesvondo. Mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zvidzokere kumusha kunovhota musarudzo dzegore rino dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Vachitaura kuvatori venhau pamusangano webato ravo neZuro, vaMalema vakati vana veZimbabwe vanofanirwa kuzvirwira nekuti hapana achavarwira kuti vazvisunungure. Vakati kana zvichikodzera kuti vanoda kunovhota vakwanise kudzokera kumusha, bato ravo richawanisa mabhazi vanenge vachida kudzokera. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa, reAfrican Diaspora Global Forum, Dr. Vusumuzi Siwanda, kuti tinzwe upfungwa dzavo pamusoro pemashoko avaMalema aya.
Aiwa, inyaya tinotambira nemufaro zvikuru chaizvo kuti pane vanhu vanokurudzira kuti ndakuende kunovhotwa kuZimbabwe, uye vachabatsira vanenge vachida kunovhota asi vasina mari nekuti vawanire mabhazi. Asi chinotineta ndechekuti vari kutaura nenyaya yekunovhota vari kukanganwa kuti pane matambudziko agara ari munyika yeZimbabwe, nekuti kana sarudzo yaitiwa maresults haanyanzofamba nenzira inotariswa kuti ndiyo vanofamba nayo. Tinoona kuti maresults panenge panoita chioko chechitatu chinopindirira kubva kare tichizoona zvichipinda munyika yeZimbabwe kuti yaitika sarudzo maresults obva achinjwa, pobva paita hondo. Ipapo hatisi kuona vana Malema vachisimuka vachiti aiwa nyaya yesarudzo nenyaya yekuti maresults kana abuda panoonekwa kuti aiwa pane zvisingafambi zvakanaka, ngatitarise ipapo kuitira kuti sarudzo yakasununguka ivo inoenderera mberi uye zvido zvevanhu ndizvo chaizvo zvinotevedzwa. Asi vanongoda kutaura nekuti vanhu veZimbabwe ngavagoni kugadzira nyika nekuenda kunovhota, ivo vachiziva kuti vana veZimbabwe havagoni kuratidzira sezvinoitika muno muSouth Africa kana vasingafara zvinoitwa muhurumende, nekuti vanosungwa, vorohwa, vourayiwa. Uyezve kana maresults abuda sezvakaitika muna 2018 pakadhurwa pakafa vanhu six hapana chakaitika hatina kuona vana malema vachisumuka vachinyatsoratidza kuti aiwaiza zvisi pamutemo kana vachitora nyaya idzodzo vachienda kuparamende.
Tinoona kuti vana vezimbabwe vakawanda vari musouth africa, munoona here vachitambira kurudziro iyoyi yavamalema iyi?
Vatina magwaro tinoziva kuti havagoni kuikurudzira nekuti vanoziva kuti kana vachinge vachidarika kubhodha vachasungwa. Asi iyezve varipo vakawanda vakati wandei, tikatarisa mazetiti tinotaura vanhu vanosvika kuma 170,000 kana vakanyoresa kuti vanovhota nevamwe zvavo vane pamwe mapemiti ndo vachaigamuchira nyaya iyi kuti vaende kunovhota. Asi chatinoziva zvekare ndezvekuti vana vezimbabwe vari muno musouth africa vazhinji havachazvinetsi nekuti vakaedza kuti vaende kunovhota kubva kuna 2000. Asi vari kuona kuti chero vavhota kana vakaita sei, maresults acho kana achinge abuda, chero opposition ichinge yahwina, asi panongozonzi aiwa haina kuhwina, pozoita marunoff, pozoita kurohwa nekurayiwa kwevanhu sezvataona zvichiitika. Saka havachisina chido chiya, vatobidwa mvura inotonhora, havachisina rudo rwekunovhota nekuti vanoziva kuti hapana chinochinjwa.
Sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri musouth africa reafrican diaspora global forum, Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunhare musouth africa nestudio 7. Musangano weAfrica voluntary carbon markets forum wakanangana nekuderedza kusvibiswa kwemamiriro ekunze kuburikidza nekutengeswa kwemacarbon credit watanga nhasi muVictoria Falls. Macarbon credit magwaro kana kuti mvumo inopiwa nehurumende ichikwanisa kutengeswa yakanangana nekukurudzira kuderedza kusvibiswa kwemweya wekufema. Vaimbove mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanonzi vapindawo mumusangano uyu vakamirira hurumende yeBelarus. Zimbabwe inetarisiro yekunyoresa zvirongwa zvekutengeswa kwemagwaro ecarbon credit pamusika weVictoria Falls Stock Exchange kutanga muna Gunyana wegore rino.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari, amai Janet Yellen, nhasi vaita musangano wekubudirana pachena uye uchivaka nemutungamiri wehurumende yeChina Vali Qing muBeijing. Gwaro raburitswa nebazi rezvemari muAmerica rinoti amai Yellen vakurukura tarisiro yehurumende yavo yeAmerica yekuti pave nemakwikwi akatsvinda munyaya dzeupfumi pakati penyika yavo neChina, zvinozobatsira upfumi hwenyika mbiri idzi kusanganisira vashandi vemuAmerica nemabhizimusi. Vamwe vagari vekumaruva vanoti havasi kuona zviri kushanda mari dzekuvandudza matunhu kana kuti devolution funds dziri kupiwa makanzuro avo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende inopa makanzuru mari dzekuvandudza matunhu gore rega rega pasi peurongwa hwayo hwekurerutsa upenyu. Idzo dzinonzi nevagari vakawanda munyika havasi kuona kushandiswa kwadziri kuitwa nemakanzuro avo. Mumwe asiri kufara nekushandiswa kwemari idzi ndivaLamek Gore Jena vekumakonde.
Migwagwa yakafa zvekuti mota dzinototsvaga imwe nzira yekutoenda nayo. Pamwe pacho nzira dzacho ka dzinenge dzakatoshata zvekuti kafamba kunobva kwatodhura. Kubva panapa ka kuenda kukanyaga kunoita $5 fambo 45 kilometers. The situation is bad.
Izvi zvinotsigirwa navaSylvester Manyowa, avo vanorima fodya vari kushamva mudunhu remarshall and central. Vamanyowa vanoti kufa kwemigwagwa kunoita kuti vanotakura fodya nezvimwe zvirimwa zvavo vadhurise, vachiti gore rino vaibhadhariswa madhora ekuAmerica anodarika 15 zvichienzaniswa nemadhora 10 avakabhadhara gore rapera. Amai nyara ekondowe vanogara kwamudzimu kuhurungwe vanoti vaitarisira kuti mari dzekuvandudzwa matunhu dzivake makiriniki pedyo nemisha yavo, asi izvi hazvisi kuitika sezvo vachiri kufamba nzendo ndefu kuenda kumagunje.
Kuti mari dzedevolution dzinouya dzichishandiswa kuvaka makiriniki sezvo tichifamba rwendo chairo kuenda kumagunje.
Mumwe mutevedzeri wevaviri vemutungamiri webato rezanu PF uye vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo Mohaji vakaudza vanhu muchegutu svondo rino kuti vagari ndivo vanofanirwa kuronga zvinofanirwa kuchandiswa mari iyi, kwete vashandi vekanzuru sezvinonzi zviri kuitika.
Mari dzese dzaigohwa dzichibva kuHarare, isu ndakati aiwa zvigoni. Vanhu vanoziva panorwadza, vanoziva papanoda kugadzirwa, vanhu vematunhu iwayo.
Gurukota rinoona nezvematunhu rematonaland west amai Muliswa Chikoka vanoti mari yavari kupiwa ishoma, asi vari kuedza zvikuru vachipa muenzaniso wedunhu rechegutu ravanoti rakavaka makiriniki 5, izvo zvakarerutsa nzendo dzinofambwa nemadzimai akazvitakura anoenda kunosununguka.
Kana ari mamateneti kliniki ari kuvandudzwa kuitira kuti ana mai vedu vakazvitakura vakwanise kuwana rubatsiro rwakakwana panguva yakafanira uye pasina kufamba nzendo refu.
Mukuru mukanzuru yemakonde vaonias Munyeda vanoti pamari yaisvika bhiriyoni rimwe chete remadhora emunyika yavakapiwa gore rapera, zvikamu 30 kubva muzana yakagadziriswa migwagwa yavanoti yakanga yafa zvakanyanya. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru wedunhu rematonaland west vajosepha Chijaji kuti tinzwe kuti sei mamwe makanzuro asiri kubvunza vagari kuti vanoda kuitirwei nemari yedevolution inenge yapiwa kanzuro yavo. Makanzuro achaedza kubata kuti vachitaurire kuti vakapiwa mari gore rapera uye vakaishandisei akaita sehurungwe, zvimba, kadoma nechegutu varamba kutaura vachiti zvinoda vapiwa mvumo nemakanzura. Bumbiro remutemo rinonzi rinopa masimba kuzvizvarwa zvemuZimbabwe kuti zvive nechekuita mukutongwa kwematunhu, richiti vagari vanofanirwa kuve nechekuita kubva pakutanga kusvika pakupetwa kwechirongwa chinenge chichibatsirwa nemari dzekusimudzira matunhu idzi. Ukuwo nhengo dzeparamende pamwe nevamiriri vematunhu vagara vachichema nekwavanoti kunonoka kugoverwa mari idzi nehurumende, izvo zvinozoita kuti zvirongwa zvavo zvinonoke kana kuenda mudondo. Vamwe vagari vanofungidzira kuti kusaonekwa kwekushanda kwemari dzekuvandudza matunhu kunogona kunge kuri kuburikidza nekusashandiswa zvakanaka kwemari idzi nevamwe vatungamiri vemakanzuru vanoshandisa mari idzi zvisizvo vachizvitengera zvikakarara zvemotokari. Asi haasi matunhu ose anonzi ari kusaririra kumashure munyaya dzebudiriro, sezvo mamwe matunhu ari kunzi ari kuvaka zvikoro, makiriniki pamwe nekugadzira migwagwa. Mari dzebudiriro yematunhu dzakaunzwa nebumbiro remutemo idzva rakaparurwa muna 2013. Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo gore rapera muna Gumiguru vakaudza bepanhau reChronically kuti bazi ravo rakavaka makiriniki matsva 121 kana kuti 121 uye vakavandudza mamwe 55 kana kuti 55 munyika yose kubva mugore ra2019. Amai Chombo vakati izvi zvarerutsira vagari vakawanda kuderedza mitunhu ichafambwa nevagari kusvika kumakiromita 5 vachienda kumakiriniki. Gwaro rakaburitswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee muna 2022 raiti zvikamu 12 kana kuti 12% zvemisha yekumaruva munyika zvichiri kufamba mitinhu inodarika makiromita 10 kuenda kumakiriniki nezvipatara zviri pedyo navo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nemuimbi wemusambo wenziyo dzechitendero akazombotora zororo mukutikisa mimhanzi amai Shingisa Isuluma. Amai Suluma vakaita mukurumbira kwemakore akawanda. Ngatinzwei vachitsanangura pavave iye zvino nezvavari kubura mukuhurukuro yavaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Nana mfundi sangu murumu wangu petaka ona na taka tanga kutuona na tiri wana shiku ndofu nga natari form 2 ma 1996 uko 97 saka taitu nga tiri nika grupu kedu kita imba kuchechi tabatazo uchi tanga kuchi kuzo uchi tanga kuwa mine tunuti kupimba ne riga nga tiri kuzo ona na taku tira nye derudo nini saka iyo wanga watu musician in the musician
saka shunagunya nyagu nezi Imimi muchifamba choro mukasaimba imharidzo kune mumwe musikana wechidiki ari kuZimbabwe anoti kana ndakura ndoda kuzoita samai sudo mungamupiwo mashoko ekuti kudii
mwana akadaro kana tofikana akadaro ndakamupa mashoko ekuti muziya inini ndiri mwana ndiri musikana mudiki ndaitoro ndaifarira zvekuimba ndichiindichiindi vamwe vaidiscourage vamwe vachikurudzira asi pane imwe time ndakazotanga kurekodha vamwe vachizoti no azvinamba kuita zvakanaka kana kuti improve zvakati zvisikuru music yako haisikutengeti ngati ma first two albums angu tingati they were flop kana kuti munga achimudzi hasvisikuna takuita unoimba zvakasa usikugona kurekoda asi handina kumira ipapo ndakaramba ndine shungu dzekuti chichabudirira chete saka anyone who would want to be like me I'll say don't give up and let not anyone discourage you continue with it so that's my encouragement always always always
Imaridzo yakakura iyi. Saka vanoda kuteverera music yenyu mazuva ano mati kwatambotaura zvekuti kwane zvema YouTube, kwane ma Spotify nezvakawanda wanda. Vanoiwana kupi?
Iko zvino zvitoti zvetaka release pa Sunday papa audio yedu. Tiri kurilisa zvedu video yedu this coming weekend. Sipa audio yedu iyoyo vanenge vachinditsvaga izvo zvino sapozo uri vakaenda pa internet unongono taipa kuti hati kunwi Shingisa Isuluma unongoona nongokoendesa ku Spotify kana kuti munonzi nonzi cloud nine kana tunoenda ku iTunes ma platform acho akawandisa
tiudzai tichipendera zvedu pamusoro pekambo kamaburaka Ihoza Friday kavambonzwa.
Ihoza Friday. Ndikambokano manje nokuti mazuva ambe chindichisina kutora ndizoti ndine tundu ndikana makande pa 1 minute. Muna 2019 murume wangu endatara yayo mufundisi akaita stroke 2019 December tangu pa kuZimbabwe kunobuda kamboke tantabura pane imwe concept. Still in recovery but ndiri kutara tichirumbidza mari nekuda kwaupenyu hwake kuti hati kundwe saka dzimbo dzese dziri pa album ndichabudisa dzimbo dzekurumbidza mari.
Kamuchinzwa kambo kanonzi hati kundwi kachangoburwa manzwa chikamu chepiri chehurukuru yataita naamai Shingisa Isuluma vari parunaro kuCanada naIvan Zisininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. manheru anhasi apo tiri kutarisa urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino pamwe nemhirizhonga inonzi iri kuitika uye mapurisa achinzi ari kurambidza misangano yebato reTRIPC. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Bato reTRIPC rochema-chema kuti misangano yaro iri kuvhiringidzwa nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU-PF pamwe nekurambidzwa nemapurisa. Asi ZANU-PF inoti iri kuzorwa mafuta enguru yaisina kudya. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo lwezindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesihlanu. Mhlaka 7 Ntulikazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endaweni zethu namhlanje.
Yiko tinasithe wonke umuntu namuhla besisekwa kugude emasiko izali zama ukubanaye ilimazi abantu nokumisa iprogram ethu kodwa ke andile yabona kuzivitivita amapicture lamavideo atshengisa abantu ababuye ngobuningi.
Kulabasekeli bebanda ele Citizens Coalition for Change abathathu ababikwa bechayiwe kakuviva limala emangweni owemawungwa kugudu ngabanakanelwa ukubana ngabasekeli bezanu PF.
Omalema uma bengasebenzisana kahle ne-DA uma bengasebenzisana namaqembu aphikisayo ukuthi idaba leZimbabwe lesiphako libe yindaba edinga ukuthi ixoxe ephalamende kubonisana ukuthi iSouth Africa kufanele siyenzeni ngokhetho leZimbabwe.
Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF, uMnumzana Julius Malema, ukuthaza izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukubana zibuyele ekhaya ngobuningi ziyevota kukhetho lwalonyaka. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo uAllen Mhlanga, yena ke ocula ekobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabasekeli bebandla ele Citizens Coalition for Change abathathu ababikwa bechaye kakubiba limala emangweni owemawungwa kugudu ngabandakanelwa ubana ngabasekeli bezanu PF. Abezanu PF laba babikwa beke bebazama ukumisa umhlangano wabe-CCC okade ukhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lo owemawungwa, uChamisa uthe ibandla lakhe ngalelelisa ukukhankasa likhululekile ngoba libhekane nemigoqo eshiyeneyo egoqela ukumiswa kwemihlangano yebandla endaweni eziningi zelizwe. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Osalo Siziba uthi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF selisesaba ukuncintisana lebandla lakhe.
Phambili ngemhlangano ngenxa yabana iTCC inhlanganiso eregistwe ukusemthethweni kweZimbabwe econtesta yama-election elama members of parliament lama-councillor iZimbabwe yonke jikelele. So angeza ke sabiswa iZANU-PF, iZANU-PF la iyakompita kuma-election. Kufanele singayenza into yokubana iZANU-PF ifuna ukusebenzisa amapolisa ubana iyethusele abantu. Yikho thina sithe wonke umuntu namuhla besisekwa kugude emasiko izali zama ukubanaye ilimaze abantu nokumisa iprogram ethu kodwa ke andile yabona kuzivitivita amapicture lamavideo atshengisa abantu ababuye ngobuningi.
USiziba uqhubeke sithi amapholisa amise njalo omunye umhlangano wabo obekumele wenziwe eBindura wokuphawula umkhankaso wabo wokudinga usekelo ekhethweni lwalonyaka.
Siyaqhubeka phambili ngemhlangano yethu namhlanje ke sithole incwadi evela emapholiseni sathuma ke abasimelayo abayoganayiza ukubana bekuhambi ukubana bebachasele ukubana indaba yemgwaqo asiyo ndaba engamisa irali ngenxa yokubana zafane senzele estadium basebenzisa izisoti zabo ukubana besimise. Sesithole enye ivenyu esivunyelwe ngabanikazi bevenyu sebesithi hayi indawo yakhona ilamgwaqo. Akula ndawo lapha ele mgwaqo, so yikho sihambe emapholiseni ubana sibazi. Siyakuqhubekela phambili thina ngomhlangano wethu ngenxa yokubana thina lapha kwele Zimbabwe siyinhlanganiso ke erecognizwa umthetho welizwe, so angeza ke samiswa ukubana sikankase sona kuyisikhathi sokukankasa.
Kodwa ilunga ledale laphezulu ele Central Committee kuzanu PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi abe-CCC ngabakhuluma iqiniso njalo bangamagwala.
iZANU-PF asobandlela incane, iZANU-PF libandlela ikhulu, libandlela kakhulu lelizwe. So ukuthi singesaba indlezane lezi ezizele nje eminyakeni le edlulileyo, angiboni ukuthi kungabe kuyinto eprocess kumbe engenzeka at any given point. Nokuthi abalandeli imithetho yelizwe. iZANU-PF libandlela ibusayo njalo, ayinahlangano ewenzayo azange ithende abephatha ezomthetho amapholisa. You apply, liphiwe izizathu. zato zokuvunyelwa kube ukulijecta ayise kuthi yonke imhlangano yezanu PF ihlale ivunyelwa
encwadini elotshwe ngamapholisa awebhindura isiya kwabe-CCC athe indawo abakade befuna ukwenzela umhlangano eye-Brockdale Fugari Open Space kayilungelanga ukwenzela umhlangano ngoba ingenazakhiwo le migwaqo okungenza kube nzima ukuthi kungaqhamuka udlakela amapholisa enelise ukuzolamula. Amapholisa athi njalo abe-CCC abazange babazise kusese lesikhathi ngalo mhlangano ukuze benelise ukuthumela abanye babo ukuyalondoloza ukuthula lokuvikela inkokheli yebandla lozulu nxa kuthe kwaqhamuka udlakela. Kodwa lokhu kulandelwe ngabe-CCC besithi bazise amapholisa kumaviki amathathu adluleyo kodwa baze baphendula namhlanje umhlangano umele wenziwe ngensonto. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi imvume yokuqhuma inhlangano emikhulu yamabandla ezombusazwe yamarali ngama-district commanding officers nxa kwehlule baye kusikhomishini wamapholisa elizweni jikelele laye kungehlula balelungelo lokuya emthethwandaba.
Indawo yamarali nxa kuyukuthi kulama-notifications, ama-notifications lawa esithi thina imopa i-chapter 11.23 and ama-notifications lawa kakambi kusikomitsho jikelela amapholisa u-commissioner general ama-conveners kumbe ama-political parties kumele banikeze u-regulating authority kumbe u-officer commanding police district kungaba lokucabana kumbe lokho esithi thina i-consultative process ukuthi ngiyakuhambanga kuhle ama-conveners bale i-permission kumbe imvume yokuthi baye e-court.
Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court uthi uza kuma kancane ukubha isinqumo kudaba olukhwezwe kuwo lapho elinye ilunga elezanu PF umnumzana Lovedale Mangwana afuna khona ukuthi umnumzana Xavier Kasukwere avinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Umlondolozi Ndlovu usinika lolu daba njalo eseHarare.
UMangwana uthi uKasukwere usehlala isikhathi eside engekho elizweni okungavunyelwa ngumthetho welizwe esithi ngenxa yalokhu kumele amise ukuncintisa kukhetho lolonyaka. Isikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jacqueline Sande uthi bazalinda ukuzaphuma emthethwandaba.
Ngani kumele uPresident Kasukwere engabi khona ku-presidential election? Thina lathi sileqiniswe lokuthi igqwetha lethu likhulume kuhle kakhulu njalo i-judgment izabe isikhangelele ukuthi uPresident Kasukwere uzabe ekhona sibele emthethwaneni wokukhetha umongameli welizwe. Ukuyabuya sikhangele ukuthi ngamalanga ezithazayo ngeweekend naleyo zabe
uSande uphinde watsho ukuthi kulomunye njalo umsekeli wezanu PF umnumzana George Masters osebeke isicelo esifanayo emthethwandaba sokuthi uKasukwere angavunyelwa ukuncintisa kukhetho lonyaka kodwa udaba lolu luzangena edale ngeviki ezayo. Ukunjalo nje amapholisa awemaswingo avume ukuba be-CCC baqhube umhlangano wabo ngokukhankasa endaweni eseduzane lesikolo esenyajena primary school kodwa babikwa beyalise ukuthi balethe abasekeli babo ngamabhasi abavela kwezinye izigaba njalo lokuthi bangajayi itoyitoyi emhlanganweni lo ngoba kungadunga ukuthula. Ingcweti ezicubeka ezombusazwe zithi kuyadanisa ukuthi ukuvinjwa ngokuqhutshwa kweminye imihlangano yabe-CCC eminye ifakelwa imigoqo kwenzakala ngesikhathi abezanu PF bona bevunyelwa imihlangano yabo kungena migoqo enjengeye-CCC. Ukunje kusasa ngomgqibelo abezanu PF baya emhlanganweni omkhulu ababiza ngokuthi i-Star Rally ozakhokelelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa eMagunje esabelweni seMashonaland West lapho abaqoqe ukuba namabhasi angamakhulu amahlanu 500 azathwala abasekeli babo bebasa kulowo mhlangano. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele-South Africa, le-EFF, Umnumzana Julius Malema usekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukubana zibuyele ekhaya ngobuningi ziyevota kukhetho oluza kwenziwa mhla ka-23 ngenyanga ezayo kaNtulikazi. Njalo uthi uzimisele ukuqoqa amabhasi azathwala abantu laba ngaphandle kwembadalo. UMalema wethule amazwi la izolo. Uthe yena izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa kumele zikunanzelele ukuthi zilomlando omkhulu okubamba iqhaza kuyo yonke imizamo yokulungisisa okuhluphayo elizweni labo. Amazwi kaMalema aza ngesikhathi umkhokheli webandla eliphikisayo eZimbabwe LACCC umnumzana Nelson Chamisa esanda kwenza umhlangano eJohannesburg lezizalwane zeZimbabwe ezikhuthaza ukubana zibuyele ekhaya ziyevota ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni. I-Studio 7 ixoxele umkhokheli wenhlanganiso ye-African Diaspora Global Network uDr. Vusumuzi Sibanda. Yena-ke othi ngempela ziningi izizalwane zeZimbabwe ese-South Africa ezifuna ukuyavota mhla ka-23 Ntulikazi.
Kuyinto enhle ukuthi kube khona abantu abafisa ukusiza izizalwane zeZimbabwe ukuthi kulungiswe isimo lapha eZimbabwe. Kodwa ngeshwa ke mhlawumbe ke into embi ngeyokuthi ukhetho kuphela, ukuvota kuphela kubona ngathi akwanele ezweni laseZimbabwe ukuthi kungenza ukuthi kube nenguquko kwezombusazwe. Ngoba selokhu njengoba sisazi ukuthi sineZANU-PF esineminyaka ephezu kweminyaka engamathumi amane, siyazi ukuthi ukuhlala kwayo laphana yisikho ukuthi iyanqoba ngokusemthethweni, kodwa siyazi ukuthi kusobani ukuthi iyapheka imiphumela. Ngakho usizo lwabo ngabe luyachaphazeleka kumbe lujulele ekuthini ma ukhetho selunga ahambanga kahle njengalokho sakubona kuzakala ngo-2018 bangaxoxi nje bekude kuphela, kodwa baphakame kube khona ukuma kanye nezizalwane zeZimbabwe ukuthi akulungisise ngempela indaba yokuthi imiphumela ayibe yimiphumela enesivoto ehloniphekile njalo engayona ephekiweyo. Ngoba inkinga lapho ukuthi abantu bayavota kuyona inkinga, abantu sekukudala bevota, akudingi nabantu abakudiaspora ukuthi bayovota ukuthi iZANU ikhishwe. Kusebali ukuthi abantu abaseZimbabwe kuphela sebeyikhipha iZANU, sebayikhipha, kodwa inkinga thini umphumela mayisikhona mayisiphekiwe kwenziwani, yilokho okudingakala khona usizo.
Uthi njalo uMalema abantu beZimbabwe kumele bakunanzelele ukuthi ngumlando wabo ukuthi balungisise udaba lweZimbabwe bavuselele ilizwe labo. Bayakunanzelela yini abantu nxa likhuluma labo khona ngapho eSouth Africa, njalo bathi bazimisele yini ukubuyela ekhaya ukuyavota?
Abantu bazimisele ukuyavota, kudala bayimisela, baningi kakhulu abantu abafuna ukuthi batholakale bephakathi kokhetho. Kodwa into esibona ukuthi iyinkinga ngeyokuthi noma abantu bezimisele, abantu bayakuvuma ukuthi umlando ngowethu lona ukuthi kube nenguquko eZimbabwe. Kodwa inkinga isekuthini uma beke bathi bahambe bayobhikisha kumbe babonisele ngoba bengajabuli ngento eyenzakala kwezombusazwe, kumbe nokuthi umthetho usebenza ngayiphi indlela, bayaboshwa, bayashaywa, bayabulawa. Kulapho kunenkinga khona lapho, ngoba sesibonile siyazi ukuthi njengoba nje lo uKasukwere ophe ufuna ukuthi naye angenelele kukhetho, sesizile ukuthi sokukhishwe izincwadi zokuthi kufuneka aboshwe. Kanti akusuwe yedwa baningi, ongarivume sikhuluma basejele baningi kakhulu nabantu laba, nalo owe-CCC manje usejele uSikhala. Now lokhu kukhomba khona ukuthi uma uthe waphikisa kumbe wabonakala ukuthi ngathi usuhambela phambili ekuphikiseni umbuso waseZimbabwe, uyaboshwa, ulahlele inkantolo, unganikezi namalungelo ukuthi inkantolo yakho ihambe ngokusemthethweni.
Ngaleyo ndlela dokotela, abantu abafana labo Malema ngaphandle kokukhuluma kuyini okunye abangakwenza, ikakhulu sikhangela ukuthi uMalema ngumholi webandla eliphikisayo akekho kuhulumende weSouth Africa?
Abangakwenza ukuthi kune parliament eSouth Africa. Iparlamenti yaseSouth Africa kungaba oMalema iqembu labo kanjani elingani ngelesithathu kukhulu. Kusho ukuthi oMalema uma bengasebenzisana kahle ne-DA, i-DA siyazi ukuthi masakhumbula uMayimane sesengumholi kowahamba weZimbabwe naseZambia wagcina ixoshwa nase-airport ukuthi angafiki. Uma bengasebenzisana namaqembu aphikisayo ukuthi udaba leZimbabwe lokusifako libe yindaba edinga ukuthi ixoxwe ephalamenti, kuboniswana ukuthi iSouth Africa kufanele ukuthi yenzeni ngokhetho leZimbabwe.
UDr. Vusumuzi Sibanda ngumkhokheli wenhlanganiso eye-African Diaspora Global Network. Limuzwe exoxa lapho ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwele South Africa. Umhlangano we-Africa Voluntary Carbon Markets Forum ojonge ukwehlisa inhlupho ezidalwayo yokucebisana ngenhlupho ezidalwayo kungcoliswa komkhathi lokuphefumula kwabantu umoya olakho ukuphazamisa impila kahle uqale namhlanje eVictoria Falls. Wake waba ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ukhona laye emhlanganweni lo emele uhulumende wele Belarus. Ekhuluma emhlanganweni wonalo uZuma uthe ukuguquka komkhathi sokudale ingozi kumpila kahle lenhlala kahle kaZulu emhlobolweni wangezansi kwezwekazi leAfrika laseAfrika jikelele. Njalo wathi uyasekela ngokugcweleyo uhlelo lwamazwe awezwekazi labensundu olwe-African Voluntary Carbon Credits Market Forum.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Izakhamizi zemangweni oweVictoria Falls emaphandleni lasedolobheni zithi kumele uhulumende abone ukuthi zithola isilinganiso esithile senzuzo etholakala emsebenzini okwethekelelwa kwelizwe ikakhulu lapho abantu bezobuka ubuhle bempophoma zamanzi iVictoria Falls. Unokuthaba Dlamini usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Izakhamizi lezi zithi inzuzo etholakala emsebenzini wokwethekelelwa kweVictoria Falls ihanjiswa yonke esikhwameni sikahulumende ingasaphendukiswa ukuzosebenza ukuthuthukisa idolobho leli loba emaphandleni aligombozeleyo. Isilinganiso samachumi amathathu ekhulwini 30% senzuzo etholakala ukubukisa impopho mazamanzi kumfula weZambezi kanye lezinye indawo ezigcinwa inyamazana zendle ezinjengeWange leZambezi National Park aphathisa kakhulu kunhlelo zentuthuko kulumango. Ukhansila Give Me Again Moyo wekaChechete emaphandleni uthi kuyadanisa ukuthi indawo leka ilantuthuko.
Esilakho nje esikuzuzayo yikudlelwa izifuyo, yikubulawelwa izilimo zethu, yizo indlovu lezo, yizo izilwane lezo, yizo impisi lezo, ingwelezo lamahlosi.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngumnumzana Nkosinathi Jiyane ongu-alderman waleli dolobho ngokuthi umongameli Emerson Mnangagwa ngabe uyezwa isicelo sabo lesi esesileminyaka leminyaka.
UPresident akabe le listening ear etona abantu bangale abantu abambakhala just like in any other community kumbe kusemarangi kumbe kungaphi, whereby saying in natural resource yakhona phana people should benefit from there.
Uphenyo olwenziwe ngabohlangothi olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority nyakenye luveze ukuba ngomnyaka ka-2021 ngemva kobhubhane lwe-COVID-19 izethekeli ezangenayo zaba zinkulungwane phose ezingamakhulu amane 397,732. Kodwa unkosikazi Regina Khumalo oyakhele ngaphansi kwenduna uMvuthu uthi leli nani alihambelani lesimo sobuyanga obukule indawo.
Imali yezinyamazana emelincedise umphakathi iyathathwa ihanjiswe eHarare, athe Harare landiswa bani ichiya abanikazi lapha bedubeka.
Unkosikazi Sifiso Sibanda omele inhlanganiso yezakhamizi eWange Residents Association uthi phezu kokuthola isilinganiso esithile senzuzo bona bafisa ukuba abantu abaluphele labafundi bavunyele ukuzobuka lezindawo kungelambadalo.
Bona abantwana ezikolo zonke ezikhona la bangaphiwa ama-opportunities at different times on different days ukuthi bake bahambe bayingena bayebona ama-falls because bayafuna ukuthi bayefika khona ngale, but imali yokungena inzima. ayikho abantu abalayo imali.
Umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende esabelweni seMathebeleland North uthi izikhalazo lezi uhulumende uphezu kwazo njalo linzuzo iphiwa amakhansili ukuthuthukisa izakhiwo zakulindawo.
Imali ze-devolution izana yi-5% yemali engena ku-national, so yabe seyibisa back to ama-communities or kuma-councils wona lawo ezigaba zangkhona, including i-Victoria Falls Municipality layo is benefiting.
AbeZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority lonyaka bakhweze inhlawulo yokungena ukuzobukisa impophoma zefolosi. Izethekeli eziyizizalwane zeZimbabwe zihlawula amadola alichumi emelika $10 umuntu ngamunye. Abadabuka emazweni angomakhelwane awesadik bakhokha amachumi amathathu $30, kuthi izethekeli zamazwe akhatshana zikhokhe amachumi amahlanu emelika $50. Ngaphandle kokubukiswa kwempophoma zamanzi, izakhamizi zalumango zithi kunenge okwenziwa kulindawo okubuthanisa imali okugoqela ukugwedla ngesikepe lokundiza ibhanji jumping ukubuka izinyamazana zendle. Ezinye zezethekeli zihlawuliswa ukuzingela lokunye okunenginengi. Ngomnyaka odluleyo abe-ZTA bathi bathole inzuzo engaba izigidi phose ezingamakhulu ayisithupha zamadola emelika $580. Ngimele iStudio 7 ngise-Victoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Akubizwa ozwayo kusasa edolobheni le-Sheffield kwele-Bilitane, lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lwesikhalanga emkhosini oqhutshwa minyaka yonke owebukalanga gathering. Lapha ke kuyabe kugiywa, kunathwa, kudliwa, abantu besikhalangeni bezijabulela nje bekhumbuzana ngemvelaphi yabo lokubaluleka lokulondoloza amasiko abo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqa lombuthano umnumzana Difa Dube odabuka ePlumtree esigabeni seJujume njalo ehlala khona ngale kwele-Bilitane.
Lufikile usuku abantu abalubona ukuthi luqhakathekile kakhulu ukuthi bahlale njalo bekhumbuzana ngobuyibo babo, njalo bekhumbuzana ngokuthi kanti abakalanga ngobani, njalo lokuthi ukuhlala egangeni abantu abangalahlekelwa ngamasiko njalo abangazikhohlwa lapho abavela khona. Ingakho sahlala phansi saqopha leli langa eli ukuthi njalo nje iminyaka yonke iviki lokuqala noma ngithi iweekend yokuqala enyangeni kaJulayi lapho kuyabe sekusithi esiyazikhola ukuthi kuyase kuyisama abantu bayenelise ukuthi bahlale phansi bazotshona bendawonye, abantu bazotshona besakha ubuhlobo, besakha ubudlelwane. Iloba bakhona osomabhizinisi abayenza izinto ezithile njalo lokukhumbuza abantwana ukuthi bengakhohlwa amasiko wabo, njalo nje lokuthi abantu sazane, ngoba njengoba sazi ukuthi ziningi izinto ezisehlelayo nxa sisegangeni, kodwa ke nxa ukuthi abantu behleli ndawonye bebambene besazana kuba lula kakhulu ukuthi abantu benelise ukusizana, njalo kuba lula kakhulu ukuthi abantu sincedisane ezintweni esizenzayo, njalo noma ezintweni esizidingayo sibe kwazi ukuthi bakhona abanye abantu phakathina kwethu esiyabe sisazi ukuthi benzani ezintweni ezokuhwebelana, mhlawumbe kungabe kuwukuthi ngamabhizinisi noma ngezinye izinto nje abantu ababe bezidinga. Ingakho sabona ukuthi lolu suku akube lusuku oluba yisikhumbuzo kithi ngaso sonke isikhathi, njalo sikhumbula lapho esivela khona, njalo sisakha ubuhlobo ngalo leli langa.
Kule micimbi bani kahle kahle eyenzakalayo lapho?
Kuningi esikhangeleleyo ukuthi kwenzakale ngaleli langa, ikakhulukazi nxa sikhangela ezemicimbi. Ngisho labantwana abancane abalamathalente abo laba ababuye bezoshowcase ngalelo langa, bezotshengisela amathalente abo abalawo, ikakhulukazi labafana nxa sikhangela bazabe khona abahlabelayo, bazabe khona njalo abanye abayenza amadramatize. Kodwa ke nxa ngithi ngibale nje kakhulukazi ukhona ubaba uDJ Pius, bese kubuya laphana ubaba laphana uTanga Pasi, bese kubuya njalo omunye ubaba uthiwa nguMike Spanda, laye uzabe khona njalo laye esinandisela. Bese kubuya njalo u-Allen Ndoda, bese siba laye laphana uDave okamasuku, bese besiba khona abanye abavele eBotswana abazesenzela amanye ama-sketches.
Umnumzana Difa Dube ngomunye wabaqoqa umkhosi webukalanga gathering ozaqhutshelwa eSheffield kwele-Bilitane kusasa.
It was a Friday, my darling.
Uliviki kuwoza Friday silomculi wengoma zomdumo wokholo uAllen Mhlanga. Yena ke ucula ekobulawayo. Umhlanga waduma kakhulu engumlingisi weqembu leyamakhosi Theatre Productions kobulawayo. Asizweni ke lapha ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Don't worry about yesterday. Oh, we've got a better tomorrow.
UAllen ulesiphiwo sokubhala imidlalo njalo ngumlingisi olodumo. Kodwa ngemva kokusindiswa wahle wangena kwezocula, wacula ingoma zokholo.
Kulele emakokoba, ngizalelwe kubulawa impilo. Kulele emakokoba ngashaya iArt namakhosi ngisenkonzweni with the flesh. I've been in the ministry for 15 years as a gospel musician in church. Wamanje ngine album elisha elenzile ngamaningi angeze before, but then is Zimbabwe Unite.
Khawuleza uJesu Yesu.
Sokukhulu Mhlanga kungani uthanda ezomculo?
Kwangenza ngathanda umculo uma sikhula vele ngkhaya, uthanda imusic uculwa omahlathini ngesikhathi sakhona omahlathini ama soul brothers kanjalo. Ngahamba enkonzweni ubaba wami uthanda imusic becula jaiva noma masalo basebenza bambe idlala isigingci, ikho kwangenza ngathanda imusic.
Njengomzalwane uAllen uthi kakhethi muntu ekuphekeni umculo.
Eni muntu ole studio nje siyakhona ukusebenzisana, ngiyazenzela ama vocals khathi siningi wonke nje nama guitars amanye. Banthanda ukusebenza nabantu ba very creative. Okwamanje ama latest albums engiwenzile ngisebenzisana noMthabisi kaMoyo no DJ Face. Sebenze naye, I liked working with those guys. So ngijabula ukusebenza nabantu ba creative.
Oh, we've got a better tomorrow.
Lakhe elitsha elithiwa Zimbabwe Unite akhulekela ukuthula lokuthi abantu babambane bengalwi bebangezombusazwe eZimbabwe. Umculo wakho bengawuthola ngapi alani?
Album lami bazolithola kumbe Word of Life Church online marketing zoyenza next week. Yonke into yabe seyihlangene right. Inumber zami zala ekhaya ngu 078 578 7416, 078 578 7416. Ngiyakhona ukungithinta la eZimbabwe. Hey, WhatsApp ngesegoli. Okwamanje ngisaphisa ekhaya.
Bese ikwetshisele umculo wengoma zokholo uAllen Mhlanga obenguye emsilaye uhlelo hoza hoza Friday. Mpela sonde lithukela kini lonke igama lamuyeza Jesus Banda.
Inkosi yamakhosi Somandla mdalo wesizwe mdalo womhlaba, siyawubonga umoya wokuthula, umoya wokubambana ezweni lethu.
Nyele Themba ukholisile umculo kaAllen Themba, Allen Mhlanga ekade silaye kuWoza Friday. KuLive Talk lamhlanje sikubekela phambili isikhangela amalungiselelo okhetho olukhulu lokudinga amakhansela amalunga edalela ePhalamende lomongameli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.